Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amai mungwari vabvumira kuti vamadiro naamai mabika vabvise mari yechibatiso inoita zana nemakumi mashanu emadhora kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba. Vaviri ava vachadzoka kudare zvakare musi wa22 kubvumbi apo mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa.
Vaimbovasa chigaro weZANU-PF kuManikaland vaMike Madiro vopomerwa mhosva yekuba mombe dzebavhude ravamugabe.
Kune makandidates atakadisqualifya tichitarisa zvinhu zvakati wandei. Semuenzaniso taitarisa kuti munhu ane here 5 years ari mubato redu kana kuti ane here zvaari kuita neZANU-PF zvinozikanwa. Saka panga paine magwaro airatidza kudyidzana kwanga kuripo pane mamwe mapotential candidates nebato reZANU-PF, ivavo taiva disqualifya.
MDCT yotemeswa musoro nenyaya dzesarudzo dzemaprimary.
Chirwere chekenza idambudziko remuno muZimbabwe zvakanyanya, kunyanya chirwere chekenza kana kuti gomarara remuromo wechibereko. Chiri kubata vakadzi vanokwana kana mazana mashanu pagore munyika muno.
Chirwere chegomarara chouraya madzimai akawanda munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri echibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Vaimbovesa chigaro weZANU-PF mudunhu reManikaland vaMike Madiro pamwe nemumwe wavo sachigaro wemadzimai mudunhu iri amai Dorothy Mabika nhasi vamiswa pamberi pedare ramagistrate amai Lucy N. Mungwari Mamutare vachipomerwa mhosva yekuba mombe dzepabavhade remutungamiri webato ravo vaRobert Mugabe. Mutoro dewe naulweda moyo anotipanya iye.
Vachitora mutongo wavo uzere pachikumbiro chakasvitswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chekuti vasatevedzere mutongo wedare iri wekuti vange vazivisa mazuva achaitwa sarudzo itsva kuBulilima East, Lupane East pamwe neNkai South. Mukuru wevatongi vedare repamusoro vaGeorge Chiweshe vati dare reparamende riripo pari zvino rinopedza basa musi wa29 Chikumi. Nekuda kweizvi vachiweshe vati hazvina musoro kuti sarudzo itsva dziitwe munzvimbo nhatu idzi pamwe nedzimwe nzvimbo dzisisina vamiririri vachiti kunenge kuri kutambisa mari yenyika. Idzo nhengo dzeparamende dzinenge dzasarudzwa musarudzo itsva idzi dzichizoshanda kwenguva pfupi pfupi. Vachiweshe vati pamusana pekuti mutemo unoti paramende inoita basa kwemakore mashanu, paramende iripo pari zvino inopedza basa rayo musi wa29 Chikumi sezvo mutungamiriri wenyika akagadzwa musi uyu. Nekudaro vachiweshe vati patove netarisiro yekuti sarudzo dzichaitwa panosvika musi uyu. Vachiweshe vati magweta emirira vaAbednego Bebe, vaNjabuliso Muguni pamwe navaNomen Mpofu avo vakarasikirwa nezvigaro zvavo muparamende zvitevera kudzingwa kwavakaitwa neMDC inotungamirirwa navaWelsh Mencuve haana kutaura zvinogutsa dare paakati upenyu hweparamende hunogona kuwedzerwa nemwedzi mina zvavaiti zvinokodzera kuti paitwe sarudzo itsva munharaunda nhatu idzi. Vachiweshe vati upenyu hwehurumende hunogona kuwedzerwa chete kana paita hondo uye kana mitemo yasendekwa parutivi kana kuti state of emergency. Mutongi wedare ati zvese izvi hazvipo pari zvino uye hapana tarisiro yekuti zvichaitika, saka nokudaro zvave pachena kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa panosvika musi wa29 Chikumi. VaMugabe vakaenda kudare repamusoro nechikumbiro chekuti vasasungirwe kuzivisa mazuva achaitwa sarudzo itsva dzeparamende idzi vachiti nyika yave pedyo kuita sarudzo dzemutungamiriri wenyika dzekutsvaga nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, gweta rine mukurumbira munyika amai Beatrice Mutetwa vanzi vachatanga kutongwa musi wa27 Chivabvu pamhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo apo aisunga vatabani Mpofu vanoshanda muhofisi yemutungamiriri wehurumende vaMorgan Tsvangirai. Amai Mutetwa vatarisana zvakare nemhosva itsva yekutuka mapurisa vachinzi vakati murimbwa dzavamugabe. VaMpofu nevamwe vavo vatatu vanoshanda muhofisi mavatsvangirai vanzi vachatanga kutongwawo musi wa13 Chivabvu pamhosva yavari kupomerwa yekufukura hapwa vachityora mutemo weOfficial Secrets Act mukuferefeta zvisiri pamutemo kwavanonzi vaiita mamwe makurukota ehurumende, mukuru wemapurisa pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Amai Mutetwa nevashandi vemuhofisi mavatsvangirai vana ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.